ichokwadi mukomajonga tanga takanyorera mapurisa tichivazivisa kuti in terms of section 59 of the constitution of Zimbabwe tanga tichidada kuratidza kunyunyuta tichifamba munzira dzehurungwe Karoi kuti tiende kudare remajor street mukaroi tichinoti aiwazve makasunga mukuru vajameson timber nevamwe 78 vasina kana mhosva yamukavasungira so tanga tichida kuti tiratidzire tibude pachena kuti kwete zvamagita izvi haisiyo nyika yakarirwa namateteguru yedu haisiyo nyika yakarirwa ivi nana mugabe nyika yerusununguko nyika yedhemokirasi
zvikonzero zvipi zvava kupai zvava kunyimirai mvumo
vatipa chikonzero chinaa nemusoro vatinyorera legal language yavati hatikwanisi kunge tichienderera mberi nekuratidzira kwedu ndo zvavatinyorera isu tanga tatisa vanhu vanoteerera mutemo regai tivanyore tivazivisewo tikurukure navo tivazivise kuti hatikukwanisa kuteerera nekuenda patakagara
saka muchaita sei zvamarambidzwa kuungana kuti munge muchiratidzira nekusiya petisheni yenyu
aiwa isu hatidi kupiwa mubvumo nemapurisa mapurisa tamazivisa tavataurira mvumo takapiwa kare nekonstitushen yezimbabwe section 59 of the constitution of zimbabwe inobuda pachena kuti takasungunuka kana tine zvinyuto kupinda mumigwagwa nemudzinzira tichifamba tichidemonstrata zviri peaceful tichitaura zvinyuto zvedu so hatina mvumo yatoda mapurisa isu tirikuenderera mberi nedemo kana mapurisa achida kuona kuti how hai and how good we are meeting in the streets isu tangawazisa semapurisa inatural fact tichange tichinyatsoona kuti uye majeri ezimbabwe acho avanotemba anopinda vanhu vakawanda sei saka we are making a research tione kuti majeri avo anopinda vanhu vakawanda sei timazadze kunze hakune vanosara vachingopopota so hatina mvumo yatinoda kupuwa nemapurisa tinongovazivisa isu according to the constitution of zimbabwe section 59 ikodzero dzedu sevana vezimbabwe kupinda mumugwagwa tichiratidzira tichitaura zviri peaceful so tiri kuenderera mberi as planned musi 10 and tichinyuta tichichema hatisi kuzombofatakadzokera shure zvaita zvemapurisa izvo kuti mirai kuenda onyora akachenukukawa kasina nematirozi ndezvaanakaruri izvo isu tiri kuenderera mberi izvo